Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 22 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana hurumende ichida kuona makambani akazvimirira achivakira varombo dzimba dzavanokwanisa kubhadhara, inofanirwa kudetsera makambani awa kwete kungotaura chete. VaJobScholar vanodoma vaObed Masaraure kuti vave mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukuumba sangano rekubatanidza vanhu munyika reJobScholar Solidarity Chapters. Masangano anorwira kodzero dzavanotengesera mumigwagwa anoshora hurumende pamusoro pekuvarambidza kutengesa zvinhu zvavo mukati memaguta ose munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti vano vakadzimba vakazvimirira kana kuti land developers vanofanirwa kuvakiravo vanhu vasina mari zhinji dzimba dzekugara mashoko makukutu chose. VaMnangagwa vakapa kurudziro iyi nemuvhuro kuvanhu nevakuru vemakambani anovakadzimba pavakanga vachiparura chirongwa cheWest Prop Millennium Park muHarare chinokosha zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica. VaNgwenya vanoti izvi hazvigoni kuitika pamusoro pezvikonzero zvizhinji zvinosanganisira kushandisa mari yekunze uye kudhura kunoita zvinoshandiswa pakuvaka dzimba.
Chatinoziva ndechekuti vaKen Sharp munhu wemusangano wezano uye munhu uye ane nhoroondo isina kuti twasu, asi nyaya yekuvaka dzimba idonzo mhenyu. Ichokwadi kuti kune mamiriyoni akati kuti evanhu vari muHarare vane tumari tushoma asi vachida pokugara. Saka nyaya iri kutaugwa iyi navaMnangagwa isvinu, mitemo ikarerutswa maererano nekuvaka dzimba zvichaita kuti dzimba dzichipe uye pave nematitle deeds anofambirana neyatinoti sustainable living.
Zvinogoneka here vaNgwenya? Chii chingazvitadzisa?
Handioni zvichigoneka nekuti kushandisa maUS dollar wapiwa chikwereti chokuvaka yatinoti mortgage mushungu iyaya zvinoremera munhu wese kunyanyanyanya varombo. Zvinhu zvokuvakisa zvine dhura uye ukataura nemalocal authority kana maproperty developers vanokutaura kuti anonzi mainfrastructure cost zviya zvedzimba, migwagwa, masewage, zvinodhura. Vanhu vakaita sina Ken Sharp vanoda mari yavo ikurumidze kudzoka. Saka malow income housing units anoda tingangoti mapension funds nemamortgage finance banks akati kuti.
Saka sokuona kwenyu zvingafambiswa sei izvi?
Chandiri kunyatsoona pavaHwande izvi zvakutoda atingangoti mabuilding consortiums. Makambani akati Hwande akabatana oitwa inonzi underwriting nana World Bank kana kuti vana Old Mutual. Izvi kuitira kuti mari dzezvikwereti kumamortgage loan andataura aya kana kuti mainfrastructure development costs mainterest rates acho zvinobhadharwa kuti mari idzoke zvinenge zvakati dzikei nekuti anenge ari malong term loans. Ndo zvandiri kunyatsoona kuti zvingangoita.
VaNgwenya, iyi ndiyo nzira yokubetsera vasina mari yakawanda vasina pokugara here?
Iyi nzira iri kutaurwa na Ken Sharp iyi haingapedzi nyota yedzimba dzevarombo. Iri yatinoti muchirungu elitist uye inzira inofarirwa navanhu vashoma shoma vane mari svinu. Saka iye Ken Sharp pachezo wake anozviziva. Kudaidza vamunangagwa kuborodhero West uko achivapa zvidhina zvakasainiwa mazita. Public relations muchirungu.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu kusvika pari zvino. Vanhu vazhinji vachinetseka nepekugara. Munoti vangwenya.
Zvandingataura pamusoro yenyaya iyi vahwande. Ngatirangarirei kuti kune vanhu vanosvika kana kuma 2 million chaiko marokishen emuZimbabwe. Vasina matitle deeds asi vakagara vari mudzimba dzacho kubva na1970 kokoko. Saka ukaona futi kune rimwe gwandamusaira revanhu vari muma informal settlements kunoda regularization. Apa ndikurura nzvimbo dzakaita sana Epworth, vana Solomio, vana Hopley nana Eastview. Saka vamunangagwa kana vane shungu dzekuti vagari vemumadhorobha varombo vave nemisha ine matitle deeds. Aiwa vasatambire ikoko kakuna na Borodero West. Ngavaende ikoko dzimba dzandataura idzodzo nekuti ndoo kune yatinoti agent need muchirungu.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vaObed Masaraure vanoti vatambira chikumbiro kubva kuna vajobscaler vari kukurudzira kuti vaMasaraure nevamwe vaumbe jobscaler solidarity chapters chirongwa chekubatanidza vanhu mumisha, mumigwagwa nemumaguta enyika. VaMasaraure varadidza Studio 7 gwaro ravanoti rakanyorwa navasikala vachikurudzira vaMasaraure nevamwe kuti vaumbe nzvimbo dzekukurudzira kubatana kwevanhu munyika. Gwaro iri hariratidzi zuva rakanyorwa tsamba iri. VaMasaraure vanoti vatambira kudomwa navasikala kuva mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa iri kana kuti organizing secretary, vachiti vachasheedza vanhu kuumba kanzuru ichafambisa basa iri, vachiti pari zvino mutevedzeri wavo ndivaEmmanuel Stima. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe rondedzero yavo.
Nyaya yavajobscaler inyaya inorwadza kwazvo. Murume ane mhuri agara mujeri kumazuva andarika 530, vana vachitadza kuenda kuchikoro, law firm yake ichiparara, vaanoriritira vese vachifa nenzara. Mobblessing waAli asati avigwa nanhasi, anove akapondwa achipondwa nezvematongero enyika. Saka tikaona vasikala vachiri mujeri, Zimbabwe haifanhi kunge yakanyarara, nekuti kugara kwavamusikala mujeri kunosvibisa matare edu kuti ari kutadza basa, kunosvibisa demokrasi yedu, kunoratidzawo kuti maZimbabwenzi hatina kubatana kuita chirwirangwe kana mumwe wedu abatwa. Saka basa ratapiwa navasikala nderekuchiunganidza nyika yese muvillage yega yega, mustreet mega mega, kuti vanhu vabatane vataure nezuri rimwe chete vachiita ruzha. Ruzha rwatakamboona kuSouth Africa vaMandela vari mujeri, vanhu vachivava kuti vaMandela ngavabude, havana mhosva, kusvika apartheid South Africa yaforswa kuvasunungura kuvari lisa. Ndo ruzha rwatiri kutarisira kuti rutange muZimbabwe, nekuti vasikala havana mhosva yavakapara. Is just a political leader. Vane kodzero yekurwirawo mapolitical rights avo, vane kodzero yekumiririra vanovasarudza sekusarudzwa kwavanga vakavaitwa kuzengeza.
Saka semukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa rejobscaler solidarity chapters, chii chamunotarisirwa kuita vaMasaraure?
Task yekutanga yandapiwa ndeyekuseta jobscaler solidarity council. Solidarity council ichange ichizoenderera mberi nekugadzira mamwe mastructures nyika yese esolidarity navasikala, yochizotanga national campaign. National campaign yatiri kutanga iyi kuti vasikala vasunungurwe, judiciary yedu ngaisunungurwe, mapolitical prisoners ese ngaasunungurwe. Tinoramba tichishoropodza vaEmmerson Mnangagwa kutsa constitution nekuchora constitution, vachingorwisana nekutandarisana nekutora simba kudziriveravo, vachinyima vanhu kodzero, freedom of association and assembly, zvatichange tichidimanda kuti vanhu vane kodzero yekuasosieta nevanhu vavanoda.
vamasaraure vanenge vachirwira zvinangwa zvesangano rejobs kala solidarity izvi ndivanani
tinonge tichiita kurwa uku tiri nevana vese vemuzimbabwe hazvisi partisan zvinhu izvi ndezvevana vemuzimbabwe ini tinotarisira kuti ichave platform of convergence yemunhu wese vanhu vetriplec vanhu vapi chero vamwe vari kuzanu chaivo vanobhilivha kuti constitution yemuzimbabwe iri sacred haifaniri kunge ichibvarurwa vanobhilivha kuti kodzero dzevanhu sikurwirwa kusununguka hondo yeri sununguka uyairwirwa kodzero dzevanhu kuti dzisarambe dzichityorwa chero vari vezanu tichange tichishanda navo vetriplec tichange tichishanda navo vemachechi vecivic society mastudents pari zvino tatoisa president wezimbabwe national students union vasitima emmanuel sitima kuti vashande sadeputy organizer vachiita zvecommunication royo basa ravachatanga parishure apo nekuti tinoziva kuti mastudents ane basawo rekuorganiza all the young people kuti vange vari active vachidimanda zimbabwe yavo back zimbabwe vasi kuve kwasikala mujeri ndiko kumwe chete kusungwa kwaitwa zimbabwe ichipambwa ichiiswa muhomwe nevanhu vashoma ruzhinji ruchishaya chekudya ruchishaya kana mukana wekutaura kuti tafa nenzara saka tinoramba tichiti free we were now free jobscala jobscala is innocent ngavabude vadzokere vasangane nemhuri yavo
avo vange vari vaobert masaraure vari panhare kuharare nestudio 7 tatadza kutaura nerimwe remagweta avasikala kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo vasina kuzokwanisa kudayira nhare mbozha yavo sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoti harisi kufara nezviri kuitwa nehurumende zvekurambidza vanotengesera mumigwagwa kuti vasatengesera zvinhu zvavo pakati pemaguta ose munyika zvichitevera kupararira kuri kuita chirwere chekorera munyika hurumende yakarambidza kuti vanhu vatengese zvinhu zvavo mukati memaguta mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vadenis juru vanoti vanotengesera mumigwagwa havasi ivo vanoparadzira korera vachiti vazhinji vakavaka misha yavo nekuendesa vana vavo kuchikoro nebasa iri naizvozvo hurumende inofanirwa kuvarega vachiita basa ravo
tesangano reInternational Cross Border Traders Association tine kugunun'una kukuru nekudzingwa kuri kuitwa urongwa hwekudzingwa hwehurumende hwekuti vese vanotengesera mumigwagwa kunyanya mumadhorobha vange vachidzingwa tinoona kuti zvinhu zvatinotenga kubva kunyika dziri kunze kwezimbabwe zvinhu zvinenge zvichizototengeswa mumigwagwa imomo uye vamwe vanhu vane makore akawanda vayarutsa mudzimhuri vachishandira mumigwagwa imomo naizvozvo havana kumwe kwavanokwanisa kuti vatengese naizvozvo hakuna kumwe kunowanikwa vanhu vakaungana kwekuti vakwanise kunotengesa tinoona kuti hurumende yakazama muna Simon Mazorodze nechepaseri pechikoro chechitsere mumbarapo kuti kunge kuine misika asi tinoona kuti haisi nyaya yekutsvagira vanotenga nekutengesa chete inyaya yekuti vanozotenga vacho vanokwanisa here kuti vange vachienda ikoko sezvo vanhu vanenge vachida kungobatanidza zvinhu pamwe chete vakapinda mudhorobha vobva vatenga anotenga kadomasa anotenga kahembe zvongoitwa panzvimbo imwe chete zvinozooma kuti munhu arida kunotenga hembe yedhora okwira kombi kana kuti muchovha $2 tanga ndichinotenga chinhu chedhora zvinenge zvaoma zvinoreva izvokuti vachasara vasina cheuiri vachasara vasina chekubata vana vachapindwa nenzara mudzimba nekuda kweizvozvo
saka vajuru munotii kuhurumende pamusoro penyaya iyi
tinokurudzira hurumende kuti dai zvaikwanisika nekuda kwezvirwere zvakaita sekorera izvozvo izvi dai vagona kuita matanho anoita kuti vanotenga nekutengesa vange vachiita utsanana vari panzvimbo dzavo idzodzo matanho akafanana nekunge kuine zvimbuzi nzvimbo imwe neimwe hurumende inokwanisa kuisa zvimbuzi zvenguva pfupi kune zvimbuzi zviriko zvenguva pfupi zvekuti zvinokwanisa kugadziswa munzvimbo dzakasiyana siyana nyangwe izvo zvimbuzi zviriko zvachona tinoona kuti zvinhu zvimbuzi zvinoripwa zvekuti unofanira kunge uchiripa kuti upinde muchimbuzi zvinhu zvekuti munhu anotenga nekutengesa haakwanisi kuti ange achipinda muchimbuzi chinoripiswa achiripa mari sekuti mari yavanowana ishoma chaizvo kuburikidza nekutenga nekutengesa naizvozvo kana uchinge wave kutoripa chimbuzi zvinenge zvazochitiomei chaizvo nekuti kana kudya chaiko vamwe vanouya vaine mbuva dzavo vachiitira kuti vasanyanya kushandisa mari yavanenge vatengesa
chii chamunoda kuona hurumende ichiita apa vajuru
hurumende ngaingoita kuti pange kuine zvimbuzi zvisingaripiswe zvimbuzi zvenguva pfupi zvekuti zvibatsire panyaya yechirwere chingave chiriko hurumende ngaisauya nematanho anorwadzisa uye anorombokesa avo vanotenga nekutengesa ngave nematanho anoita kuti vanhu varambe vachiita mabasa avo uye utano huchiramba huchichengetedzwa
avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vadennis juru vari parunhare kusouth africa nestudio 7 gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vajenfan muswere vanoti kurambidzwa uku ndeimwe yenzira dzehurumende yekumisa kupararira kwekorera vagari vemamutare vari kugara vakabatira urawu mumavoko vachityira kutapurirwa chirwere chekorera nekuda kwekushomeka kwemvura muguta iri mvura iri kunetsa muguta iri nekuda kwezviri kugadziriswa kunobva mvura iyi kuodzani izvo zvapa kuti kupomba kwemvura kuendesa kwamutare kumbomiswa kwemazuva ane chitsama mutori wedu wenhau Sydney Size anotipa nyaya iyi
mvura iri kunetsa muguta iri nekuda kwezviri kugadzirwa kunobva mvura iyi kuodzani river izvo zvapa kuti kupombwa kwemvura kumbomiswa kwemazuva akati kuti nezuro ranga riri zuva rechina vagari vasina mvura yemupombi mumwe wevari kutyira utano hwavo ndimukoti Justina Mauchi avo vanogara mumusha weHobhaus muzvare Mauchi vanoti vakawanda vari kuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita senzizi matsime uye nemunoungana mvura sezvo kuchangobva kunaya
tine muhobhaus tuma hamuna mvura kushaikwa kwemvura itori dambudziko nekuti izvezvi tasikaita nhasira toyday 4 kusina mvura saka kushaikwa kwemvura kunotinetsa kuti matoilets izvizvi kutengwa mafruits akaita sekuti mazhanje mango zvinenge zvichida kugezwa saka unozotopedzera vana kana vanhu vakuru chaivo vakungodya zvakadaro ndo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti korera iwande sezvo korera irimo munomanikale toita kutotyira upenyu hwedu
mumwe mugari amai Lucy Marange vanoti zviri nane kuti vashaye zvavo magetsi pane kuti vashaye mvura kunyanya kuvana vacheche vanenge vachida kuonekwa kuti vakashambidzika nguva dzose
kuenda kukuita mvura mazuva ano kunokanganisa utano hwevanhu nekuti mvura yakakosha kutoenda kwezvii kutorinaniva nemvura nekuti mutoileti kuti mugare musina mvura kuflasha ana akapinda mutoileti zvinonetsa nevane vana vacheche vanenge vachikanganisika mapamba nokuti hanu angangodhamba kwese pese saka korera inoramba ichidini inoramba ingoriko ichingodii ichingoita korera
ambuya Charlotte Bangano avo vanogara mumusha mukadzi kuno kwamutare vanotiwo kunyangwe mvura ikatanga kupombwa dambudziko guru nderekuti mapaipi akachembera ayo ari kugara akaputika nguva dzose
mapaipi ndo haye kari mapaipi saka aringobhesta bhesta pese pese tichishaya mvura saka dai ambogadziriswawo mapaipi iyai tinongochera tine dambudziko remabhaketsi mashoma saka tinenge tichingocherawo tichindoitorawo kure
mumwe mugari anotengesa michero muguta amai Tatenda Musabayana vanoti kushayikwa kwemvura kuvatemesa musoro sezvo nguva nenguva pachidiwa kuti vatengi vatange vageza maoko avo uye nemichero yavari kuda kutenga
ndiringapa kuti kana kusina mvura sesusu tinotengesa tinenge tichida mvura yekuti vanhu vageze maoko vageze mango vasati wadya saka zvaakutotipa matambudziko ekuti titsvage mabhaketi ekuti munhu akatenga kana iri mango obva ageza maoko kana ari maapples obva ageza maoko mari yacho yekuti titenge tinenge tisina kadai tangopiwawo mabhaketi ekuti tiise pamusi
asi mutorere wekanzuro yemutare vaspreni mutiwi vachinyora padande mutande rekanzuro yavo kuvagari nezuro vakati basa rekugadzirisa kunobva mvura riri kutarisirwa kunge rapedzwa chero nguva svondo rino. Vayambira kuti vagari vashandise mvura zvine ungwaru uye vane zvekucheresa mvura zvinozivikanwa nekuti mabhauza avo vanokwanisa kuwana mvura iyi pamutare Fire Brigade pachena. Vamutuvi vati panguva ino vanhu vasaungana sezvo zviri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera. Chirwere ichi chabata vanhu vanodarika zviuru zvitatu mudunhu reManicaland kubva zvachakatanga muna kukadzi. Vanhu vanodarika zviuru zvisere vabatwa nechirwere ichi munyika yose uye vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vafa nechirwere ichi munyika yose. Asi Mamutare pachipatara cheMutare Provincial Hospital icho chava kuzikanwa nekuti Victoria Chitepo Provincial Hospital pane murwere umwe chete arapwa nechirwere chekorera. Nakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Republic Police yambomisa mutambo wekupa zvitupa kumapurisa matsva kana kuti pass out parade pamusoro pekushayikwa kwemauniform emapurisa awa. MuNewsday makare, mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vanoyambira varimi kuti vagadzirire zvakakwana mwaka wekurima vachiti kugadzirira uku hakufanirwi kuva zvokumirira zvikwanisiro kubva kuhurumende asi kunofanirwa kukwanisa kuzvitengera zvikwanisiro. Sangano reAfrican Union Inter-African Bureau for Animal Resources rakabatana nesangano reBill and Melinda Gates Foundation nezuro rakaparura chirongwa chokufidha zvipfuwo. Chirongwa ichi chichabetserawo mukunzwisisa zvakakonzerwa neCOVID-19 nezvinokonzerwa nemamiriro ekunze nezvimwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Musiya madzangu zvinoitika paZimbabwe zvakufanira kuti vamwe vanhu vanyare zveshuwa, vamwe vanhu vanyare kunyara chaiko chaiko. Esadaki vavava veu kusvika kupi kwese vanofanira kuti kunyara. Yes, tinokonewa semaZimbabweni kuratidzira nokuita zvinhu zvose asi kuti vanozviziva nyaya yedu kuti tinotaurawa namukomana nonzi munangagwa uyawo. Saka vafanawo kuti vachinzwo vagonyarawo zveshuwa. Takamboita mahashtag hapana chakabuda. Saka yeshe vakufanira kunyara. Kuponda munhu zvakadaro vorega kusunga munhu zvakaoma. Murambe vachiopeka.
Tinokutendai weStudio 7 nekutipa chokwadi. Munotipa aiwa, munotiitira sanike pana ngoma yakandimira apa aiwa. Mese zvenyu nana Blessing Zuru, mese munoita munotiitira zvakanaka. Tinonzwa kufara kana tichiteerera Studio 7. Rambai makadaro, rambai tichienderera mberi. Teitakasara takarasikirwa tichipfikidzirwa kuti haifani kuchererwa. Takuzondoe nechokwadi chese, saka hatitogoda kurasikirwa nezvirongwa. Aiwa rambai makadaro, tiri kuno kumudzi kwamutoko.
Tashungurudzwa mukati meZimbabwe, tashungurudzwa chaizvo. Vanhu vangatambura kuti kwai nai munangagwa ari kuya akainde panyarara asi kubatika asi kubika. Akamboenda kunobikwa, achambonobikwa. Iyoyo kayanogara akatakura iyo muhuro make ichioneka sescafa inochi pofumadza vanhu esadhaki, chipofumadza everyone anenge angosangana naye tashayo chokutaura. Ndiwe amboenda kunobikwa because aona zvinhu asina kumira zvakanaka. Saka iyo ati bheta ndimbonobikwa futi pamwe zvingamuitira. But izvinezvi Mwari vakamira hazvigoni. Izvino hazvitogoni zvachose, haichashandi nyoka iyo.
Naimi vanhu vevivivi vanhu vana tanonoka wandi nanani nanani. Mese muri unoshanda ikoko handigoni kutaura. Munhu anonzi Chavanguyu ano araitira iteri munjere make ndikumbirwa kubvunza izvozvo ndikumbirwa kubvunza kuti araitira munjere dzake.
Alo pasido 7 apo muri sei zvenyu kuri sei kokungwa muruko inini vozangundobva muharare umu ndakanichida kuti ndichitaura ndichiti kuvanhu vetriple C chaka zvakaipeiko kuti vanhu tirigidze kudamba by-election triple C ngairambe izvozvo kusvika ava vatiudza kuti avanhu ava vakaurayiwa nani kana vasina kutiudza munhu akaurayiwa nani kasi tirigidze vanhu by-election.
Wow, ande ndinokutendai zvikurusa pamwe neinterviewer vamaguhu panyaya yezvezvicherwa. Ndinonzwa kufara sezvo munhu anokwanisa kunyatsotaura asina kwaakarerekera kana kutya achitaura kubiwa kurikitwa zvicherwa zvedu. Totipfuurepo panyaya yekubvunza pane zvemutemo vamagugu vavhuwande tinokumbirisai kuti mumbotidaidzira muzvinafundo valavhumo madhuku kuti vari kuzvionawo sei mami zviri kuitwa navamudhenda pamwe chete nezviri kuitwa navachabangu kusisi. Ndo munhu andinoshuvira kuti deni mukandibvunzirawo nevanoziya nezvemutemo ndingafare ndikanzwa minduro yamadhuku panyaya yenyaya mbiri dzandataura idzi.
Pastudio 7 makadii makadii pastudio 7 haa uyu munhu anonzi Chabangu uyu waneta Chabangu ende iye ari kushandiswa nezanup f ende kumatare kuri kuendewa kumakoti iye Chabangu anenge achingohwina anenge achingonzi ariright zvinoreva kutoti makoti acho anototunge nhau atori nesaidi. Saka uchabangu uyu utumwa nezanup f zvinhu zvingori pachena kuti zanup f zvainongoita kana takuenda kumaelection tangobva kumaelection ikaona kuti pati yasimba inotsvaka chinhu chokuti iona kuti ingarwisana sei nepati ndozvayakaita futi payapa ikashandisa futi ana mwonzora nabiti akatora futi zita repati iye zvivo futi zveana uchabangu ada futi zvechabangu utore futi zita repati manje president Nelson Chamisa pati iyi this time musachinja musatenda kuti pati itorwe kana kuti muchinje zita repati hazvikwe izvozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare remakurukota ehurumende yeIsrael akatambira chirongwa chekumbomira kurwisana neHamas. Chirongwa ichi chinoti pachambomiswa kurwisana kwemazuva mana apo Israel icharega kurwisa muGaza ukuwo Hamas ichisunungura makumi mashanu evanhu mazana maviri nemakumi mana vayakapamba. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana hurumende ichida kuona makambani akazvimiririra achivakira varombo dzimba dzavanokwanisa kubhadhara inofanirwa kubetsera makambani awa kwete kungotaura chete. VaJobScaler vanodoma vaObed Masaraure kuti vave mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mukuumba sangano rekubatanidza vanhu munyika reJobScaler Solidarity Chapters. Masangano anorwira kodzero dzavanotengesera mumigwagwa anoshora hurumende pamusoro pekuvarambidza kutengesa zvinhu zvavo mukati memaguta ose munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inosu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.